Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chobata mamwe matunhu emukaribha kumashonaland west. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanopinda musangano weCOP29 kuAzerbaijan. Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere chekorera icho chotanga zvekupararira chauraya munhu mumwe chete kunzvimbo yekuraura hove yegachekache kukaribha kumashonaland west uye vamwe vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi. Mutori wenhau Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Celestino Dege vazivisa nhasi kuti chirwere chekorera chapararirawo mumatunhu madiki anoti Hurungwe neSanyati mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Mumiriri wekaribha muparamende vashaini gwangwava vaimbove mukoti vanoti muwadhi 2 kukaribha pane vakabatwa nechirwere ichi.
Varikufungidzwa kuti vanayo ikoko vanosvika 7. Kozoitawo 1 munhu akashaya ari kufungidzwa kunzi akashaya nechirwere chekorera. Naizvozvo seumiriri wekaribha ndinoti mashoko akadaro anosuruvadza, sezvo chirwere ichi kudzoka kwacho chinotounza kusuruvara muvanhu. Sezvo chagara chakambotora upenyu hwevamwe vanhu, saka tinokurudzira kuti vanhu vemunharaunda vaatevedzere zvinotaurwa nevezveutano.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mwaka uno wekunaya ndipo panowanzopararira chirwere ichi.
Mvura yakuda kunaya, painonaya paya iyo pachayo inotori ngozi, nokuti inotanga kuparadzira kolera iya yese. Nzizi dzese dziri contaminated, dzinenge dzaakuzadzwa nekorera. Chizadza kumwewo matsime ese anobva azara tachiona. Saka kunaya kwemvurawo zvakare kunounza dambudziko rokuti inopararira nokurumidza.
Kupedza chirwere ichi Dr. Madzorera vati
tsvaga sosi yekorera kwakakosha. Dzimwe nguva mogona kuona kuti chibhorani 1 chete ndo chine korera chachizadza dunhu rese nekorera. Icho chikangovharwa zvatoita kolera yapera kwenguva iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kupa vanhu dzidziso.
Asi takatarisana nenguva yekunaya ino, tiri kuona kuti iye zvino izvi mazhanje ave kungotengeswa pese pese, mango dzave kungotengeswa nemumastreets, zvibage iye zvino izvi zvichange zvaakuwanda zvekare. Izvo zvinoisa vanhu munjodzi yakanyanya zvikuru, nekuda kwekuti vamwe vanezenge vachingotenga mazhanje vototanga kudya vasina kana kugeza maoko. Vamwe ndivo vanotengawo dzimango vachingoisa kumuromo vasina kugeza maoko.
Kudzivirira korera, vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kugeza maoko nemvura yakachena ine sipo kana vabva kuchimbuzi, kusadya michero nezvimwe zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Gore rapera chirwere chekorera chakatangira mudunhu iri zvakare musi wa12 kukadzi kuChegutu. Hurumende yakazozivisa kuti yainge yakwanisa kumisa korera yakatangira kuChegutu iyi muna Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurwisana nayo kwemwedzi 10 nemisere. Asi iko zvino yatangazve kupararira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonurai Jena.
Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa vari kupinda musangano we Convention on Climate Change kana kuti COP29 uri kuitirwa ku Azerbaijan uko kuri kupinda vatungamiri wenyika nemasangano vakasiyana siyana. Musangano uyu watanga nhasi pasi pedingindira rekuti in solidarity for a green world rinokurudzira pasi rese kurerekera mukuchengetedzwa kwezviwanikwa munyaya dzemamiriro ekunze. Vatungamiri wenyika nemasangano vanosangana pamwe chete pagore kuzeya nezvemusangano uyu. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muzvirongwa zvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze vaWashington Jakarta.
Zviri kuzotaurwa pakati penyika dzakasiyana siyana inyaya dzemari iyo inofanira kubatsira nyika dziri kutambura nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Takatarisana nemafashamu ari kuwanika munzvimbo dzakange dzisingatombowa nemafashamu. Dutu rakaoma riri kuparadza dzimba nemisha, dzimwe nzvimbo dzaakuve magwenga inyaya yekushaya mvura. Mvura yekunwa yezvipfuyo yevanhu yaakuenda ichishayika. Zvichange zvichitaurwa kuti todini tingawanepi mari tingabatsirise vanhu ava vasiriwo vakakanganisa mamiriro aya ekushanduka kubvita mamiriro ekunze. Zviri kuzenge zvichitaurwa kuno.
Pane nyaya here dzakakoshera vanhuwo zvavo kana kuti inyaya dziri kungobata hurumende chete dziri kunangana nemari iri kutsvagwa iyo?
Kana vanhu vakuwadzwa vakanganiswa dzimba dzavo dzapwanywa nenyaya yekushanduka kuita mamiriro ekunze, vanozofanirwa kunge vachiunotora mari vachiwana mari kubva mumari ichazenge yakuiswa bhanga rinonzi Zero Loss and Damage Fund, richireva kuti zvakanganisika mukugara kwevanhu nezvekukuwari hwavaita nezvavanazvo upfumi hwavo, mari iyi inezenge ichibatsira nyika dzakasiyana siyana.
Imiwo sehurumende yeZimbabwe, ndezvipi zvamungaudze vana veZimbabwe kuti vatarisire kubva kumusangano uyu?
Tinotarisira kuti COP29 ichakwanisa kunge ichipasisa ichizoita kuti avo vari kukonzeresa kushanduka kunoita mamiriro ekunze vange vachiisa mari yakakwana inovirika mubhanga iri kuti nyika idzo dziri kuenda dzibudirira zvishoma nezvishoma kwanisa kunge dzichiwana mari idzi.
Vandudzo yeramangwana kuseri kwemisangano iyi inomirawo papi?
SeZimbabwe tinotarisira kuti izvi zvakange zvakwanisa kuwanika, tinenge tichikwanisa kuzoenda mberi nebudiriro yenyika, tichikwanisa kuzvidzivirirawo matambudziko anezenge achikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Mukuru muzvirongwa zvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze vaWashington Jakarta vari parunare kuAzerbaijan naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Misangano yekopi yavanoti Conference of the Parties, maparties UNFCCC. Kusangana kwenyika dzepasi rese dzakasainirana chibvumirano ichocho vachitarisa nyaya dzeclimate change kuti vangaite sei.
Nyaya hombe pamusangano uyu ndeipi?
Pari zvino ndingati nyaya hombe ndeyekuedza kuzadzikisa zvishuwo zveParis Agreement yekudzikisa nyaya dzeglobal warming kuti inge iri pasi pe1.5 degrees.
Chikurukuru chamungati ichi ndicho chinobudwa nacho mumusangano uyu ndechipi?
Tichitarisa zviri kuitika mumakonferensi iwawo, yangova tingati matalk show ekuti vanhu vanenge vachipa maspeech asi hapana zviri kuitwa zvinoshanda chaizvo chaizvo. Nyika iri kucheya COP gore rino iAzerbaijan, nyika iyoyo upfumi hwavo hwakabatwa neoil and gas, zvinova ndo zvinhu zvatirikuedza kuti vaderedze kushandiswa kwemafossil fuels ayo anokonzera chaizvo utsi hunokanganisa mamiriro emuchadenga, carbon emissions. Asi action chaiyo chaiyo hapana, kungopomerana mhosva dzekuti imimi ndimi makakonzera climate change, isusu atina jataka ita saka inyimi mufana kuti badara so inyaedze kudimanda mari ya anda ya wari kuti loss and damage
taono vamunanga gwavachi sangana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika pane here hukama hungai unza pundutso kubva kunyika dzakaita se Guinea Bissau kana iyo Azerbaijan yacho
hapana chatingatarisire kunyika dzakaita sana Azerbaijan kana na Guinea Bissau handi nyika dzine ufumi hwemandorokwati wekuti tinganyatso kuti pane chinobuda tikadyidza nenyika dzakadaro asiwo of course panewo inonzi climate diplomacy yekutiwo vatungamiri venyika vanenge vachiudzana vachibuilda macoalitions no problem
vanga vari mukuru wesangano runoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7 Mombe dzakawanda munyika dzinodzi dziri kufa nekuda kwenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Mudunhu reMatabeleland South kunonzi kwafa mombe dzinodarika zviuru gumi kana kuti 10,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weAda vaIan Craig.
Ndikona riri dambudziko gurusa chokwadi ndakabva kuMatabeleland masvondo maira pfuura. Unoona mombe yakarara. Inotona kuti haisusumuka pane ndoo inenge yakazara pasi and simba rekusumuka chaiyo inenge isina zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti kana tichiona mombe ndoo bank remurimi iroro rekuti kana ane mombe dzake kana pane zvaakudawo anokwanisa kushandisa mombe dzake kutenge taonawo marobhadhira maskutis nekuita zvaanoda uyezve tinoona tisi kuti AFC banga redu ranga riadibhengiriya rinoshandisawo mombe sekolotiwa kune vanhu vanenge vachida kukweretawo mari dzekurimisa saka tinoona zvinhu zvinorwadza uye zvinodzorera varimi shure nokuti ipfuma yavari kuona ichiparara
ko kutengesa mombe dzake
chimwe chinorwadzisa zvikuru ndechekuti vanhu vaya vane mari vakaona mombe dzaakuonda zvekutadza kusimuka dzaakurwara ndiwo pavanoenda unoti mombe $50 iwo dzitora unodzifiga pasati patingana mwedzi mitatu waakutowana mari yakanaka kubva pamombe iya ndichiona chiri chitema zvakare kune vanhu vanenge vane mombe idzodzo saka kutaura chokwadi zvinhu zvinorwadza tichiona pfuma ichiparara kudaro saka sevarimi ndoona kuti ini tikada kuti pamombe dzatiinadzo dzisati dzasvika panguva yekuti dzaipa wakatengesa imwe chete kana mbiri vanowana mari yekugadzirira udyo hundibve hwakanangana nenguva yechando yatoona seziva kuti gore rega rega munguva yechando munenge musina chikafu saka tikaati aiwa tinenge tagona kuchengetedza pfuma yedu inenge iri muzvipfuyo nekuburikidza kuti tadzichengetedza zvakanaka
hurumende pane zvairi kuitawo here kugadzirisa dambudziko iri
hurumende pachai yakamboedza zvikuru kuita inonziyo presidential pasture scheme or pasture program iyo wanga huru hurongwa hwekuti hurumende yaitsvaga kune masora ichinokohwa ichigadzira mabhera aizotambiriswa kune varimi
vanga vari sachigaro weada vaIvan Craig vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Vateereri, uyai tibatane pano pa VOA Show na WhatsApp channel yedu, patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Show na modzvanya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona ma status pa WhatsApp zvakare, motsvaga VOA Show na apadiwe link. Asi kune avo vanoda havo kushandisa link, munowana link pa Facebook page redu. Mutongo wanga wakatarisirwa kupiwa kunhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi matanhatu neina kusanganisira vakafano bata chigaro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato iri vaJameson Timber wanzi wave kuzopiwa nemusi wechishanu svondo rino mushure mekunge mutongi wedare remagistrate vaColette Ncube vatadza kuenda kudare. Mutongi amira pachinzvimbo chavaNcube vaDonald Ndorowei vanonzi havana zvikonzero zvavapa pakusaenda kudare kwavaNcube. Vatimba nevamwe vavo nhasi vasvitsa mazuva zana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 147 vari muusungwa kubva zvavasungwa musi wa16 Chikumi vachicherechedza zuva remwana wemuAfrica. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vanoti zviri kuramba zvichiitwa nematare zvekusapa mutongo kuvasungwa ava kutyora kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona sekuti kodzero dzavo dziri kuramba dzichingotyorwa nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese ari innocent kusvikira azobatwa nemhosva. Zvichireva izvo kuti kana munhu akaramba akaiswa muusungwa achinzi akamirira kutongwa, dare redu rinosungirwa nebumbiro redu remutemo kuti vachimbidze kuunza vasungwa ivavo pamberi pedare kuti vange vachitongwa. Zvino vakaramba vachingononoka kutongwa kwavo zvinoreva kuti vava kutovapanisha nemhosva yavasati vabatwa nayo.
Asi hapana here matanho anokwanisa kunge achitorwa ekuti zvisaramba zvichiitika zvokuti vasungwa vanoramba vachingowedzerwa nguva vari muusungwa vasati vatongwa?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitika zvichingofambirana mberi nekuti magweta avo ari kuti kudii. Isuwo sevarwiri vekodzero dzevanhu tinongoramba tichingokurudzirawo hurumende yedu iyo inova iri kutungamirira chikamu chesadha kuti zvinosvibisa zita renyika, zvinosvibisa mashandiro ematare nekuda kwekuti inofanirwa kunge iri prosecution inenge yava kuonekwa yava political persecution, zvikuru sei nekuda kwekuti vasungwa ava vasungwa vari active mune zvematemedo inga.
Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti matare anga achitora matanho iwayo?
Zvakawanda zvingadai zviri kukonzera. Chekutanga ndechekuti vasungwa vatati isusu mapolitical activist, zvichireva kuti zvinenge zvava kuoneka sekunga mapolitical prisoners kuti mhosva yavari kutongwa nayo iriyo yavari kunyanyoshungurudzirwa. Mhosva iyi ndoiya yatinoti muchirungu lawfare, zviya zvatinoti vana muchuchisi vava kushandisa mutemo kupindira munyaya dzezvimbokoma zvevematongerwo enyika. Matare tinenge tichikurudzira kuti havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzakaita seizvozvo. Pattern yekuti zvinofamba sei ndo inoita kuti tiwanikwe tiine kakugonomuna nekuti tinoziva kuti pane mapolitical activists mumashure umo vakasangana zvekare nenhau dzakaita seizvozvi icharangarira nhau yavo yeuchimono uyo akachengetwa akavharirwa zvekare achipomerwa mhosva yaasina kunge achizobatwa nayo. Icharangarira nhau yaJokisikala zvekare akachengetwa mutorongo achipomerwa mhosva yaasina kuzobatwa nayo. Tozotarisa mashoko aya akataurwa navaChristopher Mutsvangwa yekuti ivo ndivo vanoudza matare zvekuita. Saka izvozvi zvinosvibisa zvikuru mashandiro ematare.
Vanga vari mukuru weZim Rights vadzikama ibere vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda nhasi vapa mutongo wekuti vaMike Chimombe vasamanikidze waWhitney Chivayo kupa uchapupu panyaya yavari kupomerwa yekuba mari yembudzi kubva muhomwe yemutungamiri wenyika yekubatsira varombo. VaChimombe vari kupomerwa mhosva iyi pamwe chete navaMoses Mpofu. Vaviri ava vanonzi vakaba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti US$7 million. Nhengo yeZANU-PF uye vaimbo weseneta webato rinopikisa reMDC amai Lilian Timvos vanonzi vashaya. Bepanhau reHerald rinoti amai Timvos avo vakambo weseneta wezvishavane vashayikira kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Vanga vava nemakore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa. Munguva yavo vari kubato reMDC vakabata zvigaro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chemutevedzeri wemubati wehomwe icho vakazosiya munguva yavasiya bato iri vachienda kuZANU-PF muna 2021. Nyanzu munyaya dzezveutano dziri kukurudzira madzimai kuti vanyorese pamuviri pavo pachine nguva zvinowedzera kuti vasununguke vana vakagwinya. Izvi zvinonzi zvinobatsirawo kuti vana vasatapurire zvirwere. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati kukurumidza kunyoresa kunogona kudzivirira zvinhu zvakaita serufu.
Zvakakosha kuti vaende kunonyoresa kukliniki iri pedyo navo kana kuhospitari iri pedyo navo. Zvakanyanya kukosha mazuva ano nokuti tine interventions akawanda atogona kuita okudzivirira kuti vana vasafire mudumbu, vana vasazozvarwe vakaremara, vana vasazvarwe vane zvirwere. Zvatinoita kana mauya kuzonyoresa tinocheka ropa, tocheka une HIV here, syphilis here. Zvirwere izvo zvogona kubatsira kumwana achiri mudumbu zvigomuremadza kana kumuuraya. Kana tangoona kuti une HIV tobva tatotsunga kurapa, tatodzivirira mwana haachazvarwi ane HIV. Kana taona kuti une syphilis totorapa. Syphilis inoremadza vana, inorwarisa vana zvakare kana vasinge vaberekwa.
Tabvunza Dr. Madzorera kuti nhumbu inofanira kunyoreswa yava nemwedzi mingani.
Ungoziva kuti wabata nhumbu chinonyoresa, nokuti the earlier we do it the better. Tikatanga kurapa mwana achangofomewa zviri nani pano kuzorapa mwana akuma 36 weeks atobatirira chirwere kudhara. So pane zvakawanda zvatotarisa munhu paanonyoresa. Tichitarisa kuti ropa rake rakakwana here. Kana asina kukwana tototanga kumupa mapirizi okuwedzera ropa nekutarisa zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, mavhairasi mamakangowanda wanda anoafekta vana mudumbu. Tichitarisawo kuti mudzimai acho akamira sei, anogona kubara here mwana. Tototanga kupana mazano okuti iwewe wakanyanya kupfupika uye masuo ako aya anenge madiki, ndofunga tichapedzisira taita operation. Nezvimwe zvakadero tichipana mazano nguva ichiripo vanhu vachigadzirira ndangariro dzavo.
Dr. Chinamora Mutefe, chiremba wezvibereko, vatiwo madzimai anofanirwa kutanga aona nyanzvi kana vofunga zvekuda kuita pamuviri.
Nhumbu haibhukwi wane pamuviri vasikana. Nhumbu inobhukwa usati wane pamuviri uchiplana pregnancy. Because pane zvakawanda, pane zvirwere zvatinokwanisa kupreventa kuna mama nekuona kuti zvirwere izvi zvisazobatire mwana. Uyezve pane kuti tinoda kuti tione kuti mai vacho vari pautano here hwekuti vanokwanisa kubatira pamuviri vakakondinya nepregnant zviri sefi. Saka nhumbu ngaibhukwe usati wane pamuviri.
Mumwe chiremba Dr. Crispin Ngwenya vepachipatira chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vati kunyoresa pamuviri kunopa madzimai mukana wokuongororwa nguva nenguva pavanenge vakazvitakura.
Chidziro chatinokurudzira ndechekuti munhu abhukise nhumbu yake. Dzese nhumbu zvadzo zvinoda kuti dzibhukiswe. Kana dzabhukiswa kwakuchiita yatinoti antenatal care, kana kuramba vachiongororwa. Chinoita vachinoita mavhizits avo kuya kwatinonzi vari kuenda kuscaro dzenhumba. Nditi do zvinhu zvatichitarisa kuona kuti nhumbu yakagara zvakanaka here, mwana ari right here, zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti indai munobhukisa kumakliniki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora kuti tinzwe divi ravo, asi gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF muna chikunguru wa2023 rinoti muZimbabwe madzimai ave nepamuviri angangosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu mugore ra2021 vakabatsirwa mukudzivirira kutapurira utachiona hweHIV kuvana, inonzi pachirungu vertical transmission of HIV. Sangano Replan International rinoti pasi rose vanasikana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vanofa vachisununguka, zvinopa kuti vakawanda vakurudzire kunyoreswa kwepamuviri kudzivirira kurasikirwa kweupenyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi America iri kucherechedza zororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore roga roga musi wa11 Mbudzi. Iri zuva rinopindirana nemamwe mazororo anocherechedzwa kune dzimwe nyika akaita sere Armistice Day uye Remembrance Day kucherechedza kupera kwehondo yenyika dzepasi rino yekutanga kana kuti World War I. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo yeLuyt Masocha.
Zuva reVeterans Day kana kuti ramagamba muAmerica 11 November izuva rakakosha chaizvo rokucherechedza masacrifices akaitwa navamasoja naari kuitwa nazvino namasoja zvekare rakakoshera pakuti ndiro zuva rakasainiranwa kupedza hondo yokutanga yepasi rose inonzi World War I.
Zvinoitwa muzuva iri ndezvipi mukuru icherechedza?
Vakaseva muhondo nevachiri kuseva muhondo dzakasiyana siyana nemuchiuto vanenge vachitarisira kunge vachitendwa. Ndosaka muchiona maAmerica ruzhinji rwacho rwusiri rwokuti musi wa 11 November aiwa, asi pese pazhinji pacho panoonekwa munhu unenge akapfeka uniform yemauto maAmerica vanenge vachitendwa kuti thank you for your service, tinokutendai nezvemunee makaita. Saka iri zuva iri tinoona kuti vamabhizinesi vakawanda, angava marestorendi vanenge vachiva pachikafu mahara, angava masupamaketsi vanenge vachiva pamadiscount kuvadzasira zvinhu zvavanenge vachitenga senzira yokuvatenda kuti rusununguko norunyararo nekodzero dzavanhu dzatiinadzo muno maAmerica adzaedero dzavapo. Dai kwanga kuri kuti panga pasina mauto anochengetedza zvese izvozvo.
Vachiri kukurawo vechidiki vangadzidzawo zvipi munorondo yezuva ranhasi?
Kune avo vangava vana, tinoona kuti vamauto vanodaidzwa kuzvikoro kunotaura navana pamaredhiyo chaipo. Ngao mota kana mudzimba munenge muchidaidzwa vamauto vamwe vachitaura kukosha kwazvo kokuva muchiuto, vachitaura zvekare kuti chiuto chakakosherei pamwe chete nezvavakaita kuti vanhu vahwisise kukosha kwamauto vachazova nokuremekedza pamwe chete nokukurudziravo vamwe kuti vange vachijoina chiuto.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo yeLuyt Masocha, vachitaura naIvan Zininga, Zininga weStudio 7 vari kwakare kuOhio.
PaStudio 7 apo murisi anatumati mwana mudarisa mukomana sitoshikarii muZimbabwe uye tichienda kotsvaka mabhazi kuHaya kuende kotambira kunzikwe nyika kutambira kune mamwe mataundi, asi mari iri imomo zvichipuwa vanhu vichitambudzika ndiyo kuti toita sei kuwanda kwayo, asi tisina kana graundi kana hani yakanaka zvo. Then ndokutaura ngezvemozambique. Mozambique iri kugona inodadisa, dai aramba ichiita zviri kuita izvozvo maite mavhote mamwe matsva zvingabatsira Mozambique kuti isaite sango. Katarira kwedu kusaidi kumavhota kunana Mozambique nana Zamuchia kwedu kundana Chipingo, isango rega rega nokuda kwehombe dzinonga dzichiitika nevatongi vanoudzvinyiri. Saka vakaita zvido zvavo, zvinhu zvinofamba zvakanaka nemikoma chibambanga paRasenberg. Ndatenda
makadiko paStudio 7 ndiri Gokwe reGokwe. Ndinobhiliva kuti the best hypocrite in a democratic setup is the one who wins election. Anogona kunyanya kunyepera vanhu musarudzo dziya dziya dzekuti vanhu vane vakasungunuka kutaura zvavanoda, iyeye ndiye anohwina. Asi izvi kana kuti zvive wrong kana kuti ndiprove kuva wrong, toda kuona kuti vaTrump zvavapinda vachaita here zvavakataura, zvinosanganisira kuti toda kumisa hondo pakati paZelensky naPutin, kumisa zvehondo dzekuIsrael kuGaza State. Vakadaro zvandataura izvi dzinenge dziri nhema.
Makati paStudio 7 vateri veStudio 7, chikumbiro ndechekuti munangarwa ngaasatonge zvesizvo kune nyaya yekuMozambique, ngaite zvido zvevanhu vekuMozambique. Ndo chikumbiro changu chandinacho, kwete kutonga neudzvanyiriri. Maitiro anotiita kutibata senhapwa. Please ndapota, ngatonge mune zvakanaka, mune zvinodikwa nevanhu veMozambique, nekuti vastrike havachadi aripo. Ndinotarimira ari pano patembisa.
PaStudio 7 maswera sei? Chingoti tine urombo neavo vakaputsirwa dzimba kuBelvedere.
Tinotenda vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro yekunze. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa, zifela phakathi komuzi, mijana kusekho gangeni, sezibuya phakathi kwedolobho zamtizi phakathi.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritech luthi sokufe inkomo ezidlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala.
Umama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuyini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokeli abantu babe ngabantu abaqotho.
Kasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasephuma kulo esesiya kuzanu PF. Izakhamizi zemzingwane zikhala ngokuphelelwa izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima kanye lokufuya olwe-Agricultural Extension Services, i-Agritech, luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala lonyaka. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lukarhulumente ole-Agritech sezantsi emandebeleni umnumzana atishke mtshema uthi inkomo ezidlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezidubile esabelweni lesi okulesomiso esesabekayo. Umtshema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, Insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jerry, umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo, watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngoMpandula uthi kule nkomo ezifika phose inkulungwane 900 ezacuba kuviki yodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabika njalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka kusiyafika kuMpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngoMpandula njalo kwakukhangelwe lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMatabeleland South, urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Love Mondlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane kwana North.
Ungazalwayo sende 55 years egcweleyo angazeli imibone sesimeni esinje. Kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sivundize nganahlangano ngoba vele ziyabanjiwe.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lonyaka iningi lizavala izibaya.
Yazi okulapha kuyesabeka akusela lutho lapha, lapha kula lutho sibili. Nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi likhize abantu bazavala izibaya, bazavala.
Inkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqophele lo kansila waleli dolobho umnumzana Wellington Nare.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa, zifela phakathi komuzi, utshana busekho egangeni, sezibuya phakathi kwedolobho zamdidle phakedolobheni. Ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day, ulusizi kakhulu. Ngingazenkomo bavule iinkomo zabo bengafidi izinkomo, kumbe kuswelekala kwemali, lotshanda babusekho lamanzi, kunzima kakhulu, ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi, kubuhlungu kakhulu. Inkulumo nje kulenye nje efike khonapha eduzane.
Lanxa uhulumende ephathisa abafuyi ngesicuba senkomo ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Onke waba ngusenetha unkosikazi Lillian Timvios kaSekho. UTimvios ubhubhele esibhedlela seHarare ekuseni namuhla. Unkosikazi Timvios obikwa ebesele minyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu lanye 51 wayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasengena kwele ZANU-PF ngomnyaka ka-2021. Akukacaci ukuthi ubulewe yini. Abezombusazwe abagoqela ezinye iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF lamacele wonke awe-CCC sebethumele amazwi enduduzo kumdeni wakhe. Umnumzana Witness Dube, ilunga le-ZANU-PF owayesebenza lomuyi kusukela kubandla le-MDC, uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngomufi.
Umuntu esilo laye thina abanye sisukela ku-opposition, omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho. Thina ekade sisebenza la eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yi-politician kumbe umuntu olahlekileyo, ngoba ukusebenza kwakhe ukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe. Yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusebenza ukuthi labanye abakhokeli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi le-opposition kungazwisiswana, ngoba umuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kangihambe ngendlela abesethula abesekhothanisa ikhanda ehlule ukuthi abeke umbono. Abaningi abakuhlandi khonokho izinda kubandla le-ZANU-PF ufinyile ngokuphaa izima kweso ubesekwatisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli webandla le-ZANU-PF ngele nhliziyo enhle.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla le-MDC liseseyi-MDC kusiya ngapha esengusenetha laphambili?
Umsebenzini kwakhe njengosenetha ngumuntu owayekhangelela ukuphakamisa omama. Ngizananzelela ukuthi umama uTimvios kazange abuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics. Umuntu owayenamabhizinis akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke, wavela wathi kuya njengoba ngusenetha wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubandla le-opposition. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province. Yebo, ngumama kodwa ukwenelisa kwakhe uyadlula ngisho labobaba. Umuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake ethike lamadoda amaningi phakathi kwakhe, abaningi bengakukwanisi. Ngaleso sikhathi ubaba uLovemore Moyo wayengu-chairperson wonke jikelele webandla, wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands ke, ngoba wayenobukhokheli obuqotho obuthandwa ngabantu, obenza ukuthi nxa abantu bebatshela ukuthi izinto zasizenze ngalolu hlobo babengathandabuza.
Lo ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kuqhutshwa umhlangano wokuhlaziya isimo somkhathi oweConference of Parties kumbe i-COP29 ongenwe ngabakhokheli abatshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eBaku kwele Azerbaijan. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokwenqabela ukuguquka komkhathi i-climate change. kumhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi In Solidarity for a Green World. Uzahlolisisa osokwenziwe ngokwenqabela ukukhudumala komkhathi, imali efunakalayo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika akhala ngemali ephansi yokuqhuba inhlelo ezilakho ukwenqabela lolu dubo. Incwadi zithi ukukhudumala komkhathi kukhanya kuyikho okudala ukungani kuhle kwezulu eZimbabwe lakwamanye amazwe achiyeneyo. Umlimi olodumo umnumzana Luthe Mabandla oleplazi eKwekwe eNkabazwe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kusobala ukuba ukukhudumala komkhathi kudala umonakalo omangalisayo kwezokulima.
Kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kunakwalo kube erratic. Then we do not have our pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibili nguquko yankhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokitshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokuko December. And likaqalisa ngoDisemba, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kujoni khonoko wena ngubona kwakho labafuya izinkomo lokunye?
Bekubalimi sokusithi uthi sokumele si-adapte to the changes ezikhona, sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation. You create your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during time yokuvuna nawo ube le-stock feed oyivunayo ube nayo. So kuthini lakudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures? Kathe sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khonokho njengabalimi?
Ya, ama-challenges akhona ngoba uzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama-costs akho. Ngokubana wena uzakufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but corresponding ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers, they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesikhonga yabo suphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urikhupha ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.
Umnumzana Luthe Mabandla ngumlimi olodumo oleplazi eNkabazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKwekwe. Izakhamizi ze-Iris Fell esigabeni seUmzingwane esabelweni seMathebeleland South zikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa izifuyo ezifela emagodini agejwa inkampani ye-Chinese Li Private Limited, yona emba igolide kumfula uMzingwane. Zithi sokuwele inkomo ezifika ikhulu lonyaka emagodini la, njalo inkampani le isichaphaze lumfula lokunye okuphathelane lezemvelo endaweni le. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zithi inkampani le iphosela insalela yokwenziweyo okule mithi ebulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama uhlenga inkomo ewele egodini eliphandwe yi-Chinese Li Private Limited uthi kubo okwenzakala endaweni le.
Uthi lo kungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala impukaniso sozele sokuyisithi ukuthi isiyakufa. Sezingu-8 ezame sesifile. Sizodinga amanzi manje lapha sihlangana lesilayini samaChina. AmaChina etsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khonapha.
Baningi asebefele izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokuhlanu kuyabe kukhona, nizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edunguleni.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Phineas Sithole waphelwa isibaya. Uthukulumende obalahlile ngokuvumela abadabuka kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha, bona besithi belezincwadi zikahulumende. Kabagebhe phela bekhipha idoti yabo ne-islime yabo. Bayeyifaka ngaphandle kwemfula kulezindonga lezindonga okumele ukuthi ngabe bagxika kizo. Kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikambali lebathi abazange bachiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho ke ukufa kwenkomo akusiyo mlandu wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha wemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokhu.
Kule mali abayiphiwayo kubatshana isikotsho sabo. UmChina lo wakhona pho sekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukansila wayisayinela. Kule mali eyakhitshwayo eka-Village 6 besithi bafunisa la system. Kulama pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa osobhumbuso nyoni uyakuphika okukhulunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwayo kodwa thina amalokuza ivillage zethu zonke azange kuzinike imali. Akukhanyi ukuthi kuyanga
njalo kuningi esesakwenzayo sicela. Kodwa ke akululuthi senze.
Ukhansela kwa-13 yarezivela umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani leyo uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza naye owabo wamachina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye owaye lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwazi ukuthi kukhona basinika yona ngebhowu leyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lona nguyokwazi ukuthi wenzani ngakhona nje. I'm not happy ukubona umfundo nje yalami. Yikho usizwa ngikhuluma ngayo naleyi ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya bayidry and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakalayo ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu. Mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kuna lokuyana udaka olusoft soft loliyana inkomo ingakhrosa kuphela khona lapho abadlula khona engwe 5 years ago xa ungani kubuthakathaka anti zabe sikhawukela ibhuma leliyana ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe uncobakazi lonyaka umise zonke inkampani zakwele China ezemba igolide emfuleni. Abamakampani ye-Lee Gold Mine Private Limited labo bathi sibema kugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Athina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena le libona uncinyane le. Mlapana sisiya thina lapha akwaba le ban. I think sile 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesoto 7 nolulu daba besithi amakampani emba emfuleni amiswa ukusebenza nguhulumende. Ngakho-ke akula nto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Hime lesoto 7 igama lokwenza Jesus Man.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Pravind Jagnauth wakwele Mauritius uthi ibandla lakhe linakho ukunqotsha kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo. Utshele abezindaba be-AFP ukuba uzamile ukusebenzela uZulu kodwa abantu sebemhlamukele. Weziphathelane leMelika ngesikhathi umnumzana Donald Trump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe, iningi liyazibuza ukuthi kambe uzagcwalisa na izithembiso zakhe lokuthi uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na. Ngakolunye uhlangothi abebandla lamademokrats baqhuba amathambo engqondo ngokunqotshwa kwabo. UVeronica Balderas Iglesias we-VOA News ulobe udaba olulandelayo olwethulwa yimi uNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngemva kokunqoba ngesilinganiso esikhulu, abantu sebemelele ukubona ukuthi uMnumzana Trump uzavusa njani. Abasekeli bakhe bakholwa ukuba ngitsho lalabo abangamvotelanga impilo zabo zizathuthuka. Oke wancintisa efuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli Osekela uTrump umnumzana Vivek Ramaswamy wethule amazwi alandelayo izolo uhlelo lwe This Week Show emsakazweni we-ABC.
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi elizweni ogoqela labo abaxoxoza uTrump bempica ngodaka bazomangala bebona ikholo labo selikhuphukile. Intengo yezinto izakwehla, lo mngcele welizwe uzaqiniswa.
UTrump useqalisile ukubumba uhulumende wakhe ngokukhetha unkosikazi Suzy Wiles ukuba ngumqoqi wenhlelo zesigodlo sikamongameli uChief of Staff. UTrump yena oseke waba kulesi sikhundla ngaphambilini ulobe wacaca enkundleni yeTruth Social ngomgqibelo ukuthi kulabantu ababili angasoze abafake ezikhundleni kuhulumende wakhe. Ababili laba ngwake wamela iMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Nikki Haley kanye lowake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bona ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaTrump ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017. Kusenjalo kule mibuzo eminengi phezu kokuthi uTrump uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na kanye lalabo asebemvulele amacala emthethwandaba. Ekhuluma emsakazweni we-ABC phezu kwalolu daba uRamaswamy uthe,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ngizakutshela lokho uDonald Trump asekukhulumile kanengi. Impumelelo yethu yiyo ezakuba yikuphindisela kwethu.
Kulabo ababesekela owancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho unkosikazi Kamala Harris, lesi yisikhathi sokuhlolisisa okwenzakeleyo. Ilunga ledale lesenethi elizimeleyo umnumzana Bernie Sanders wethule umbono wakhe ngesonto emsakazweni we-CNN uhlelo lwe-State of the Union.
The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry.
Siphila elizweni lapho abantu abaphezulu abakhomba ngophakathi, kodwa abantu abayisilinganiso samajuma esithupha ekhulwini 60% besidla imbuya ngoluthi.
Lanxa encoma impumelelo enziwe nguhulumende kaBiden, uSenator Sanders uthe kusakunengi okumele kwenziwe.
We need an agenda that says to the working class.
Kudingeka uhlelo oluthembisa izisebenzi ukuthi zizabhekana ngqo nalabo abalamandla futhi sakhe umnotho lo uhulumende uzaziqakathekisa. Kodwa ngaphandle kokuthi umise ukusetshenziswa kwemali enengi kwezombusazwe, lokhu akungeke kwenzeke.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzanikeza uTrump intambo zombuso ngokuthula mhlaka 20 ngoZibandlela. UBiden utshayele uTrump ucingo ngeviki edluleyo emizela amhlophe ngokunqoba kukhetho. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana eWhite House ngoLwesithathu. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngemikhuhlane etholakala emanzini evame ukuza lezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye le-typhoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi. Xa abantu besebenzisa iganga, ingcekeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yageleza iye emfuleni besingcwelisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi, ziyakwanisa ukubamba lapho kule mkhuhlane leyo. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then nxa kuyabe kuyokudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona i-vaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakobulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi, okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Inkosikazi Melody Sithole, isakhamuzi selokitshini leNketa, uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izulu lingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona yokuthi ngokuswelakala kwamanzi, abantu sebezadanela emanzini ezulu amileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi onalawa abe yingcekeza, kumemetheke imikhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esinanzelayo ukuthi amasuwa agelezelayo esiya esikotho, esikothweni esisebenzisa amabhoro nalawa ndawo zokulokungayeziwa makade ongamachili kade ehanda tosikhiphela kikho fo-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu, isakhamuzi seNketa, uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Maturity is the best man masukunje enkulu. Korela, umkhuhlane eminingi iyavela, iyaphakama. Abantu sivukela khona ngabantwana bethu bayasifika laba. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika 3,007,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha i-683 balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini i-14% ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana lozulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kuhlelo Live Talk namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-COP29 Summit okuhlolisisa ukuguquka komkhathi kanye lokufa kwezifuyo elizweni ngenxa yendlala. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritechs luthi sokufe inkomo ezidlula 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala. Akasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance wasephuma esesiya kubandla le-ZANU-PF. Izakhamizi zeMzingwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguntungamilinkumo, lilale.